The title of the song is Chimurenga. It is a Zimbabwean song which means forward with the struggle.
Pamberi ne chimurenga,
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 Zimbabwe, Zimbabwe,
chimurenga,
Zimbabwe, Zimbabwe,
chimurenga,
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 chimurenga.
Namibia, 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 Namibia,
Chimurenga,
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 South Africa, South Africa, South Africa, South Africa,
Chimurenga,
Chimurenga.
Chimurenga,
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 pamberi ne chimurenga,
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 chimurenga, Zimbabwe, Zimbabwe,
chimurenga,
Zimbabwe, Zimbabwe,
chimurenga,
chimurenga,
chimurenga.
Chimurenga,
Chimurenga,
Namibia, Namibia,
Namibia,
Namibia,
Chimurenga,
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 Chimurenga, pamberi ne Chimurenga,
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 South Africa, South Africa,
Chimurenga,
South Africa, South Africa,
Chimurenga,
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 Chimurenga, pamberi ne Chimurenga,
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 Chimurenga.